manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chivabvu 22, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vava 51 uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana, asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo yaitwa nhasi.
Tinotishungurudza zvikuru satinoti kumapurisa dei acherechedza murau, dei vagara pamwe chete vachitarisa kuti voedza kuvandudzira sei mabasa ekutapwa kwenhau, nekuti ibasa rakakosha mukurwisana nedenda ratinaro.
Mapurisa anosunga vatapi venhau vaviri, Frank Chikore anoshanda akazvimirira naSamuel Takawira wekambani ye263 Chat.
Kuwirirana nenyaya yekudzorera vana kuzvikoro kuti vanonyora bvunzo pasati patorwa matano ekuchengetedza utano hwevana nevarayiridzi. Tikatarisa uwandu hwevana vanoda kunzi vakwanise kunyora bvunzo idzi, zvikoro zvedu hazvina maresources yekuti dzingakwanise kuchengetedza utano hwevana ava.
Varayiridzi voramba kutambira urongwa hwehurumende hwekuti bvunzo dzepakati pegore, theordinary level neadvanced level, dzinyorwe mwedzi unouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakwira kusvika pa51 chete, zvichitevera kuwanikwa kwevanhu vashanu vaine chirwere ichi nezuro. Bazi rezveutano nekurerwa zvakanaka kwevana rakazivisa nezuro manheru kuti vanhu vakaongororwa nezuro vaive 1379 uye vanhu vaongororwa kusvika nezuro vava 34707. Vanhu vapona kubva muchirwere ichi vachiri 10 nevasere uye vashaya vachiri vana. Uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira zvichienderana nekuti hurumende inenge yawanei nhasi. Johns Hopkins University Hospital inoti pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika pa5,500,000 ezviuru, kana kuti vadarika 5,214,000, kuchitiwo vafa vadarika pazviuru 335,000. Muno muAmerica vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika 1,506,000 ezviuru, kana kuti 1.6 million, uye vafa vadarika zviuru 56,000, kana kuti 96,526. Chirwere cheCovid-19 chakatanga kuChina gore rapera, uye nyika dzanyanya kuvhiringwa nechirwere ichi iAmerica, Russia, Brazil, Spain, United Kingdom, Italy, France neGermany. Nyika yemuAfrica yavhiringwa zvakanyanya nechirwere ichi iSouth Africa, iyo ine vanhu zviuru 10,000 nezana 33,000, kana 19,137, uye vanhu vafa nechirwere ichi vava 366,000. Vanhu vanosvika 51 chete avakachengetedzwa pachinoi training center vachiongororwa kuti vane chirwere cheCovid-19 here kana kuti kwete, varambidzwa kuratidzira kwavanga vachida kuita nhasi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanhu ava vanonzi vanga vachida kuratidzira sezvo vasiri kufara nekuda kwezvekudya zvishoma zvisina utano zvavari kupiwa kumanikizwa kubadara mari inoita madhora makumi matanhatu nemashanu emari yekuAmerica kuti vaongororwe kuti vane chirwere cheCovid-19 here kana kuti kwete. Vamwe vavo vanoti vari kumanikidzwa kuita zvepabonde nemapurisa ari kuchengeta nzvimbo iyi. Asi mutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland and West vaIan Khoera vati havana ruzivo nezvenyaya iyi sezvo isati yasvitswa kumapurisa. Mumwe mudzimai wechidiki muzvari Mirirai Zizi vati vafonerwa namai vavo avo vakaendeswa panzvimbo iyi masvondo maviri apera vachiti vave kuda kubuda sezvo hurumende iri kuti haina michina yekutarisa kuti vane utachiona hwecoronavirus here kana kuti kwete. Asi chiremba mukuru ari kuona zviri kuitika pachinoi training center Dr. Paradzai Mudzengerere vati mari iri kutaurwa iyi haisi yekuongororwa asi ndeyemushonga wekuti kurisa zvinoongororwa kana kuti viral transport media izvo zviri kuwanikwa kumakiriniki akazvimiririra. Dr. Mudzengerere vati munhu haasi kumanikidzwa kutenga viral transport media sezvo riri basa rehurumende kuti vanhu vaongororwe. Panyaya yekushomeka kwezvekudya, mukuru mubazi rezvekuchengetwa zvakanaka kwevanhu mudunhu amai Agnes Muchoo vati aya manyepo ari kutaurwa uye vaudza Studio 7 kuti iende kunozvionera. Asi patasvika panzvimbo iyi tarambidzwa kupinda zvichinzi tichange tapiwa tsamba kubazi iri. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Mapurisa nhasi asunga vatapi venhau vaviri, Frank Chikore anoshanda akazvimirira naSamuel Takawira wekambani ye263 chat pachipatara chiri kurapwa nhengo nhatu dzeMDC dzakapambwa dzakazowanikwa svondo rapfuura. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Vaviri ava vasungwa panguva dzekuma 8 mangwanani nemapurisa vakaendeswa kukamba yeWaterfalls uko vazotorwa voendeswa kuHarare Central uko vari pari zvino. Gweta revaviri ava vapaida Moyo Saurombe veZimbabwe Lawyers for Human Rights vaudza Studio 7 kuti vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekuramba kuteerera mapurisa. VaSaurombe vati vaviri ava vanonzi vapinda muward ine nhengo dzeMDC dzinoti muzvare Joanna Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri na muzvare Netsai Marova, kunyange hazvo mapurisa ange avarambidza kuita izvi. VaSaurombe vaudza Studio 7 kuti vaviri ava vasungwa nemhosva yekutyora mutemo westatutary 83 of 2020 uyo une chekuita nezvekudzivirirwa kweCovid-19. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vaviri ava vachaenda kudare mangwana. Asi Chikore naTakawira vari kuramba mhosva yavari kupomerwa. Mukuru weMedia Institute of Zimbabwe vatavani moyo vashora kusungwa kwevaviri ava vachiti hakuenderani nebumbiro remutemo wenyika.
Kuindirani nezvakataurwa kumazitare dzemhosva musi wa15 April apo misa yakapiwa mucherechedzo kuti mapurisa aregere kumbunyikidza kana kubata vatapi venyaya venhau zvakashata. Zvinotishungurudza zvikuru saka tinoti kumapurisa dei acherechedza murau dei vagara pamwe chete vachitarisa kuti voedza kuvandudzira sei mabasa ekutapwa kwenhau nekuti ibasa rakakosha mukurwisana nedenda ratinaro.
Kusungwa kwevaviri ava kwaitika apo masangano anorwira kodzero dzevanhu pasi peZimbabwe Human Rights NGO Forum aendesa gwaro renyunyuto kugurukota nezvemukati menyika vakazembe kazembe pamwe nemukuru wamapurisa vaGodwin Matanga achiti vanofanira kuferefeta kuchorwa kwakaitwa kodzero dzamuzvare Mamombe, muzvare Chimbiri namuzvare Marova. Sachigaro wemasangano aya muzvare Justina Mukoko vati nyika yose inoda kuziva kuti chii chakaitika kuvatatu ava.
Tirikuti isusu ngavaongorore vaongorora vozivisa vanhu munyika muno kuti chii chaicho chakaitika, uyezve tinoda kuramba tichiudzwa nguva nenguva kuti chii chiri kuitika panyaya idzodzo dzisati dzavasvika.
Vatatu ava vakasungwa mushure mekuratidzira kuWarren Park musi wa13 mwedzi uno asi vakazopambwa ndokuzowanikwa musi wa15 kubhindura vakarohwa kubatwa chibharo nekushungurudzwa zvakanyanya. Kutaura kudai vari kurapwa pane chimwe chipatara muHarare uye vatori venhau vasungwa nhasi vange vari kuita nyaya yekuona kuti utano hwevatatu ava hwamira sei pamwe nekunzwa kubva kuhama dzavo vachitaura mudare Senate nezuro gurukota rezvemutemo neparamende vaziyambi vakati vatatu ava vakachikora mutemo wenational lockdown uye mapurisa anoda kutaura navo kana vachinge vabuda muchipatara asi muzvare mukoko avo vakambopambwa vakagara muusungwa kwemazuva akawanda vanoti kunyange hazvo paine zvisungo zvekudzivirira kuparara kwecoronavirus handizvo zvingaite kuti munhu ashungurudzwe sezvakaitwa vatatu ava
asi izvozvo kuti vakatyora izvozvo zvanga zvakagadzirwa zvienderane nekuti vapinzwe pakutambudzwa nekushungurudzwa kwavakaitwa zvisiri izvo zvinobvumira kuti nekuti vatyora mutemo nekuti kana watyora mutemo zviripo ndezvekuti unosungwa nemapurisa woendeswa kuchitokisi chemapurisa mutemo uchishandiswa uenda kumatare edzimhosva unodayira mhosva yako haupambwe kuti uende unoshungurudzwa zvakaitwa vatatu ava
vakazembe pamwe nemapurisa vakatozivisa kuti nyaya yevatatu ava iri kuferefetwa pachipatara chiri kurapwa vatatu ava pakaiswa mapurisa akawanda izvo zvisiri kufadza vabereki nehama dzavo pamwe nebato ravo reMTC ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM, 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM, 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Masangano anomirira varairidzi abatana mukuramba kutambira urongwa hwehurumende hwekuti bvunzo dzepakati pegore dzeordinary neadvanced level dzinyorwe mwedzi unouya achiti panofanirwa kutanga patorwa matanho akasimba ekudzivirira kupararira kweutachiwana hunokonzera COVID-19 muzvikoro. Izvi zvinotevera chiziviso chakasviswa kuparamende nezuro nemunyori mubazi redzidzo yepasi amai Tamsang Tavela chekuti dare remakurukota rakanga ravirirana kuti bvunzo idzi dzienderere mberi uye kuti hurumende yakanga yatara mazuva ekunyorwa kwebvunzo idzi kubva musi wa29 Chikumi kusvika musi wa22 Chikunguru, asi mutungamiri werimwe remasangano anomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ Robert Masaraure vanoti masangano ose evarairidzi abatana pamwe chete kuti asvitse gwaro rekupikisa danho rehurumende iri kuhurumende nemusi wemuvhuro unouya. Kana zvakaramba hurumende ichiomesa musoro, vanozoenda kumatare edzimhosva kuti amise kuvhurwa kwezvikoro kuti vana vanyore bvunzo vachiisa upenyu hwavo nevevarairidzi panjodzi. Ngatinzwei vamasaraure vachitsanangura.
Kuwirirana nenyaya yekudzorera vana kuchikoro kuti vanonyora bvunzo pasati patorwa matanho ekuchengetedza utano hwevana nevarairidzi. Tikatarisa uwandu hwevana vanoda kunzi vakwanise kunyora bvunzo idzi, zvikoro zvedu hazvina maresources yekuti dzingakwanise kuchengetedza utano hwevana ava, uyezve hapana zivo yati yakwana kuvarairidzi nevana vechikoro kuti vakwanise kuzvichengetedza. Takazivisa hurumende nyaya iyi pavakatikoka kumusangano musi wechitatu tikavadzivisa kuti ngatimbotangei tamira zvikoro zvedu zvikwanise kunge zvapapaiswa mishonga, vanhu vakwanisa kuwana zvekupfeka zvinoita kuti vasabatwe nedenda iri, varairidziwo nevana vechikoro vachikwanisa kunge vachitestwa vasati vapinda muzvikoro. Kana zvinhu zvisati zvaitwa hazvikodzere kuti vana vanonyora mubvunzo idzi, tinge tichiisa upenyu hwavo parumana nzombe, hapana chatiri kumhanyira.
Saka semasangano evarairidzi matanho apa muchatora ekuratidza kupikisa kwamuri kuita urongwa hwo kana kunyunyuta kwenyu?
Tichaendesa gwaro redu rinobatanidza mupfungwa dzemaunion ese panyaya iyi. Ticharipa hurumende zvakare musi wemuvhuro. Takambovapa rimwe ratakavapa kumashuro uku, asi vari kuramba vachiisa zvitatamudzere, asi tichadzokorora kuvazivisa musi wemuvhuro. Asi aya haachisiriwo ega madambudziko, kwaane dambudziko guru rekuti varairidzi vacho havana chekubata. Mari dzavo dzanguri dzapedzwa neinflation iriko iyi, mari dzavari kutambira hadzichaite chose kuvhurwa kwezvikoro zvingave zvemazamanishoni kana zvekudzidza kwevana zvaautoda kuti zvizoitwa kana paitwa nhaurirano dzemari yevarayirisi kuti vakwanise kushanda basa vaine chekudya necheuviri chekuchengetsa mhuri dzavo.
Kana hurumende ikasasimudza musoro panyaya yamuri kugunun'una nayo iyi, matanho apa hamuchatora?
Tine matanho atichatora, tinosanganisira kutenda kumatare kukumbira kuti zvibatara mise kuvhurwa kwezvikoro kana upenyu hwevana nehwevaticha husina kuchengetedzeka. Tichikumbira kuti matare asarege vana nevarayiridzi vachitinhirwa kunobata denda recovid zvinogona kukonzera kurasika kweupenyu hwakanyanya. Chechipiri, isusu tichazenge tichingotaurawo nemamwe maunions kuti tiudze mamembers edu kuti asadzokere kunoshanda kana zvinhu zvisina kugadziriswa, nekuti hatidi kukanganisa utano hwevana nevarayiridzi. Tinotarisira kuti maunion achabatana panyaya iyi, varayiridzi vese voregera kudzokera kunoita zvebvunzo idzi nenyaya yekuti hatidi kuti tiparadze upenyu hwevana nevarayiridzi.
Avanga vari mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaObert Masaraure, vari parunhare muHarare neStudio 7. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muNew York muno muAmerica, vaCliff Makanda, vanoshanda pamusika wemari muguta iri, vanoti zvakakosha kuti veruzhinji vachengetedze mari dzavo zvine hungwaru sezvo kunonoka kuvhurwa kuri kuitwa mabhizimusi pasi rose nepamusoro pecovid-19 kuchaita kuti dzimwe mhuri dzitarisane nematambudziko. VaMakanda vanoti vanoshuvira kuti mabasa eavo vanoita zvemari achange aripo pachavhurwa nyika dzese pasi rose. New York ndiro guta remuAmerica rine vanhu vakabatwa nechirwere checovid-19 vakawanda, uye ndiko kune muzinda weStock Exchange. Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 ataura navaMakanda pamusoro peramangwana revanhu vakawanda.
Tiri kutya zvinhu hazvina kuomera vanhu vari pasi chete, zvakatoomerawo vanhu vari pamusoro. Nyange uchitambira mari yako because vanhu vakushandira kumba, unenge uchisvika kuti basa rako riri essential here, uri munhu anonyatsodiwa here pabasa, uri essential here, basa rinokwanisa kuenderera mberi here kana usipo. Saka kana vanhu vachishandira kudzimba kudaiwo so unenge uchingotya.
Zvii zvamuri kuita imi sezvizvarwa zveZimbabwe zvinoshanda pamabasa iwaya ekupepeta mari makatarisana nepachapera covid-19?
Saka zuva rese, every day, zuva nezuva unenge uchitotsvaga basa basa ritsva, uchitongoaplaya kumabasa kuzi hauzive kuti uri essential here kana kuti hausi.
Semunhu anoshanda nezvekuchengetedza mari nekupepeta mari, munoyambira vanhu kuti vaite sei panguva iyo ino yecovid-19 takatarisa mamiriro akaita zvinhu pasi rose?
Nyaya iripo ndeyekuti ikonomi yemuAmerica yaparadzwa necovid. Vanhu vanosvika 36 million vakaruza mabasa panguva shoma shoma. Saka vanhu vari kusevha mari because havazivi kuti ramangwana rakamira sei. Saka ndinokurudzira vanhu kuti vachengete mari dzavo. Kana wanga uchida kutenga firiji itsva, chimbomira umbosendeka mari yako iyo because hauzivi kuti mangwana basa unenge unaro here kana kuti unenge usina. Kana wanga uri munhu uye anofarira kutenga tenga panze, chimbomira, chengetedza mari because vanhu havasi kutenga zvinhu. Because nyaya iripo ndeyekuti vanhu vakabatana because munhu iwo unenge uchita se munhu ane shopu yake anotengesera umwe munhu, munhu iyeye anoshandira umwe munhu, munhu iyeye anoodha kune umwe munhu. Saka ezvino vanhu sezvo vasiri kushanda havasi kutenga tenga. Saka uye anga achisapuraya haana kuanowana mari yacho, uye anga achitengesa haasi kuwana mari, uye anga achitenga haasi kuwana mari. Saka zvinhu zvakaoma. Vaya maforeina vaya vamazimbabwe anga ari kuno kuAmerica vanga vachitumira mari kuZimbabwe, havasi kutumira mari because havasi kutambira mari dzacho ende havasi kuziva kuti mangwana vanenge vachiita kubasa here. Saka vari kuchengetedza mari iyoyo kuitira kuti vakadzingwa basa vabhadhare mari yemba, rendi kana mortgage.
Vanga vari vaCliff Makanda vachitaura vari parunhare vari muNew York namavelas Mushanganya uye weStudio 7. yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Chirongwa chedu cheLet's Talk ngati kurukurei chatima kupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Karangetwa ropa fadzo musa ndiri ku Pietermaritzburg South Africa. Ndiri kusangana nazvo zvakaoma munyika muno vedwe. Vanhu vakuvara nenzara. Ini zvangu ndiripo pabasa. Asi basa randiri kushandawo mari yacho ishomanene. Handikwanisi kuti ndingasapotawo vandinoona vari kutambura. Vana veZimbabwe vari kutambura kwete zvekutamba. Famba mumalocation umu zvinosiririsa. Svika pakuona munhu achinhonga sadza chaiko achindorisuka. Oridzisa odya. Saka ndasiririswa zvokuti achokubata hangu handina ende handinawo kana mari zvokuti ndikwanise kuti ndai vanhu vandaona ivavo ndikwanise kana kuvapawo kuti chibatai nepapa handina nditongoriwo munhuwo asina chaanacho unoshandawo mumba saka mari dzacho ishoma hadzikwanisi kuti ndikwanisewo kuti ndingati wandaona achitambura ndomupawo wandakwanisawo kana ndinayo endinopawo asi shuwa zvakaoma. Vana veZimbabwe vasvika pakutambura. Kuno mabhazi akasenga vanhu vanga asingakwanisi kusvika kuno. Taingonzwa vachinzi ari kusenga vari muJoburg ndokwataingonzwa. Saka kuno kunzvimbo dziri kunoku vanhu vanga vasingakwanisi kuti vakwane transport yekundosvika kuJoburg ikoko kuti vawanewo kubatsirikana. Zvinosiririsa vedu wei hatizivi kuti tingaita sei kuti vanhu vayamurike. Kusvikawo pachavhurika zvunhu. Vamwe vakaendawo kumabasa izvino ukaenda parobot unongoona maforena ndoanenge akazara parobot bada hakuna kana munhu ari kumbotorwa kana one.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Nao zvemitambo vanoita zvemitambo kunze kwenyika vari kukurudzirwa kuti vashandise mukana uyu kuronga remangwana ravo rakanaka kuitira kuti vasazotambura kana vasizaite zvemitambo. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Eze zvauya mushure mekona kutambura kuri kuita vamwe vatambi vakambotamba kunze kwenyika uko vaitambiriswa mari yakawanda. Vamwe vatambi ava havana chavanacho zvekuti vari kunzwisa tsitsi mushure mekudya mari yavo zvisina tsarukano kunze kwenyika kwavaitamba kana munzvimbo dzekutandarira apo vaimbouya kuZimbabwe. Vamwe vavo vakaita saGilbert Mushangajike uyo akatamba kuSouth Africa nekuChina ndivo vari kurayiridza zvikwata zvepasi pasi panguva iyo vaitarisirwa kuve nemabhizimisi kana kuve nezvikwata zvavo. Vamwewo saZenyika Makonese uyo akatambira Orlando Pirates kuSouth Africa anonzi ave kundakiita mabhazi anobva kuSouth Africa mushure mekudya mari yese yakawana apo aitambira Pirates. Muteveri wechikwata cheCapes United muzvare Evelyn Chikwana vanoti vari kurwadzikana zvikuru nekuona vatambi vakaenda kunze kwenyika vachishupika sezvavari kuita mushure mekuregedza nhabvu.
Hano izvazviite izvi ha vanhu vashupika kana mapfekero acho unongoonawo kuti haa apa vanhu vanotambudzika hazvimboratidzo kuti vakamboendawo kunze kwenyika vakatomboroitawo mari uko.
Muzvare Chikwana vanoti kutambura kuri kuita vatambi ava iyambiro kune avo vari kupinda munhandare iko zvino kuti vagadzirise upenyu hwavo panguva iyo vanenge vachiri kuwana mari. Vatambi vakaita saMarvelous Nakamba, Tino Kadewere, Kama Billiard, Knowledge Musona, Nyasha Mushekwi, Willard Katsande nevamwewo vari kutambira mari yakawanda kuEurope, South Africa nekuAsia uko vari kushanda. Aimbotambira maWarriors Edward Salomba oyo ane mabhizimisi kuSudan nekuMozambique pamwe nedzimba dzakati wandei. Anoti vatambi ava vanofanira kushandisa mukana uyu kuvaka dzimba dzavo muZimbabwe.
Chekutanga tinotenda Mwari nerombo rakanaka revatambi vari kutamba kunze kwenyika. Uzowanikwa uchitamba kunze kwenyika unenge wana rombo rakanaka kubva kuna Mwari. Chandinokurudzira ne experience yandakaona ndechekuti kariya yebhora kana kuti yemasports idiki zvikuru. So chandingakurudzira ndechekuti the best way kuinvesta nema properties, and the best way to invest is to invest home. Nokuti that's where you are going to spend most of your time. I urge you to, when you are investing, you invest kunyika kwako. That's the best way to invest.
Aimbotambira Akeje United Jani Jim anoti anotarisira kuti kana mutambi aenda kubasa kunze kwenyika anofarira kutenga kana kuvakawo imba yake. Sadomba oyo akatambira zvekare Dynamos anoti akavaka dzimba nekutanga mabhizimisi mushure mekuona pakatadzwa nevamwe uyezve nekuteerera mazano aiwana.
Yekutanga inyasha dzaMwari and nekuona ma mistakes anenge achitwa nevanhu nekuteerera ma advice anenge achipiwa nevanhu. Zvinokurudzira stake nekuti muupenyu munoisa nebasa. You have to get my advices from different angles. Chakanaka ndechekuti unocriticizewa kakawanda pane kupraisewa, because paunocriticizewa unodzidza zvakawanda stake from your mistakes. Vanhu vakandibatsira kwazvo, hakusi kuti kugona kwangu, asi vanhu nenyasha dzaMwari ndo dzakanditiye ndikwanise kuwana mukana wekuti ndiitewo mainvestments.
Muongoriri wemutambo wenhabvu vatichaona mushokori vanoti vatambi varipo vanofanira kudzidza mukutambura kuri kuita vamwe vogadzirisa upenyu hwavo hwamangwana. Sachigaro wesangano rinomirira kodzero dzevatambi reFootballers Union of Zimbabwe vaDesmond Maringwa havana kubatika kuti tinzwe kuti vanobatsira sei vatambi mukuronga ramangwana ravo. Asi Zimbabwe ine vamwe vatambi vakaita saNomen Mapeza oyo akatamba kuTurkey naBenjani Mwariwaru oyo akatamba kuEngland vari kugara upenyu hunoonekera varegedza nhabvu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tarisa mamiru rakaita zvinhu munyaya dzecoronavirus. Sezvo nguva yedu yapera rakaitimbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vabatwa necovid-19 muZimbabwe vava 51 uye vafane chirwere ichi vachiri vanhu vana, asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo yaitwa nhasi. Mapurisa anosunga vatapi venhau vaviri, Frank Chikore anoshanda akazvimirira naSamuel Takawira wekambani ye263 Chat. Varairidzi voramba kutambira urongwa hwehurumende hwekuti bvunzo dzepakati pegore dzeordinary neadvanced level dzinyorwe mwedzi unouya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.